manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kukadzi 5 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF inobvisa pazvigaro nengo dzayo nhatu dzevechidiki dzinoti vapupuraito Garepi, vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu ichiti vatatu ava varasa gwara rebato. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vacharamba vari muusungwa kusvika chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chanzwikwa nemusi wechishanu. Dare reSeneti yemuAmerica rotarisirwa kupa mutongo waro nhasi pamhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vacharamba vari muusungwa kusvika chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chanzwikwa nemusi wechishanu. Nyaya iyi inonzi ichanzwikwa pamberi pemutongi wedare repamusoro Justice Erica Ndevele. Dare rati nyaya iyi inzwikwe nechishanu kuitira kuti hurumende iwane mukana wekusvitsawo magwaro ayo. Muzvare Mubayiwa vakasungwa ndokubva vavharirwa mushure mekurova mushandi wavo paHellenic School kuBorodale. Pakapinda nyaya iyi mudare nemusi weMugovera, muzvare Mubayiwa vakanyimwa mukana wekubvisa chibatiso zvichitevera kupikisa kwakaitwa nevachuchisi vachiti muzvare Mubayiwa munhu ane imwe mhosva yaari kupomerwa zvekuita mhirizhonga, nekudaro havafanirwe kunge vachipiwa mukana wekubvisa chibatiso. Mune imwewo nyaya inobata muzvare Mubayiwa navaChiwenga, mutongi wedare redzimhosva Justice Pisirai Kwenda vatambira chikumbiro chakaitwa navaChiwenga chekuti muzvare Mubayiwa vasagare pamba yavo yekuBorodale. Justice Kwenda vatambira chikumbiro ichi vakati muzvare Mubayiwa havafanirwe kudzokera kumba iyi kudzamara nyaya dzavari kupomerwa dzapera kutongwa mumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumagweta amuzvare Mubayiwa vataona nyamakura sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vazivisa nhasi kuti munyika mave nevanhu vanosvika mazana manomwe nemakumi mana nemumwe vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecoronavhairas vanonzi vakabva kunyika dzine dambudziko rechirwere ichi. Dande mutande retwitter rebazi rezveutano razivisa kuti vaMoyo vataura mashoko aya pamusangano wemapazi akasiyana-siyana wekutarisa nezvegadziriro iripo pakudzivirirwa kwechirwere ichi kuitira kuti chisapararira munyika. Kanzuro yeguta reHarare inonzi yasarudzawo zvipatara zviviri zvinoti Wilkins neBeatrice Infectious Disease Hospital senzvimbo dzichashandiswa mukudzivirirwa kwechirwere ichi. Coronavirus inonzi yauraya vanhu vanosvika mazana mana nemakumi maviri nevanomwe muChina chete, kuchitiwo mumwe chete kunze kwaChina kunove kuPhilippines. Vamwe zviuru makumi maviri nemazana manomwe nevana vanonzi vabatwawo nechirwere ichi muChina. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr. Moyo kuti tinzwe zvizhinji, asi Dr. Moyo vakaudza Studio 7 mukupera kwesvondo kuti bazi ravo rakagadzirira kurwisana neutachiwana uhu. Takundikanawo kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vari mumusangano wePolitbureau yeZANU-PF. Mukuziya nezvinyaya iyi, Tabata vakamboye gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera. Avanoti panofanirwa kutorwa matano akasimba ekuongorora vanopinda vachibva kunyika dzine chirwere ichi.
Chokutanga chandingataura ndechekuti izvo I think hurumende yedu iri kunonoka kuresponda kuchirwere chine potential yokuparadza nyika. Kuti zvino tichange tichataura nezvokuti vaungana vakaunganidza interministerial committee panguva ino patasvika pano tichizova kuti pane mazana nemazana evanhu vatouya kudhara kubva kuChina. Number one, zvinoreva kuti tiri kunonoka kuresponda. Hatina kutora problem seriously. Kwairi ikoko yaparadza, iri kuparadza, iri kuuraya zvebasa. Zvokuti chirwere checoronavirus chikapinda muno muZimbabwe ka, taparara. Hatina minzi dzacho dzokuti tikwanise kudira nechirwere ichi. Hatina mari yacho, hatina zvinhu zvacho zvinodiwa, hatina mishonga yacho, hatina vasevenzi vacho, ma health workers. Yekuti musi watinowana a genuine case ye coronavirus infection ichipinda muZimbabwe kwatova kuparara kwenyika. Nekuti chirwere ichinongofamba chichingospreada, hapana anogona kuchimisa.
Tiri kunzwawo kuti munyika mune vanhu vangasvika mazana manomwe nemakumi mana nemumwe chete 741 vakabva kunyika dzine dambudziko recoronavirus vari kuongororwa. Mungataura chii pamusoro pekuongororwa kwevanhu? Hatichiona kuti uwandu hunenge huri kuramba huchikwira hwevanhu vari kupinda munyika.
Ndopane dambudziko pokuti izvo hurumende yedu haina matanho yambotora okuti timise kufamba kwevanhu pakati peChina neZimbabwe. Hapana zvatiri kubhenefita pakufamba kwevanhu ivava pakati peChina neZimbabwe. Monitoring iri kutaurwa kunzi tiri kumonita vanhu ava. Hapana monitoring iripo. Pane vatotoziva isu vakabva kuChina vatiri kubvunza kuti pana atambosvika here health worker kumba kwenyu kuzotora temperature kana kubvunza kuti makadini. Vanotiudza kuti hakuna. Saka government haina mahealth workers ekuenda achiita community monitoring vanhu vari kudzimba dzavo. Vanhu ava havazi quarantined mudzimba dzavo, varingofamba-famba mutaundi kwese kwavari kuda vari kuenda. Zvokuti pakawanikwa one akauya nevhairas iroro anozadza nyika yose ari one akadero. Saka zvinotyisa, 741 inamba yakakurisa ende kwavari kubva ikoko hapangashayikwe kana one akauya akapfumbatira chirwere ichocho.
Taonawo kuti kanzuro yeHarare yasarudza zvipatara zviviri zvinoti Wilkins neBeatrice senzvimbo dzechimbi-chimbi kana kuti yavari kuti Emergency Coronavirus Operation Center. Hakusi kugadzirirawo here kwaitwa apa?
Handizivi kuti kugadzirira kwacho kwasvika papi pacho. Uyezve handizivi kuti vari kuburisa here vamwe varwere vese vagara vari ikoko. Vazhinji vacho vanotori immunocompromised kudhara, vane zvirwere zveTB, HIV nezvimwe zvirwere zvese zvinotapuriranwa zvagara zvichengetwa ikoko. Saka handisi kuziva kuti gadziro ravo yakamira sei ikoko. Number two, hatina humbowo hwokuti pane mahealth workers akatrainiwa pamaringe nenyaya yechirwere ichi checoronavirus. Manzwiro atinoita kumahealth workers ari kunzvimbo idzodzo ndechekuti hapana training yatinyamboitiwa. Havatomboziva kana case definition yokuti chirwere ichi tinochidiagnosa mune munhu akaita sei. Havana kana turusi dzacho dzokupfeka ivo mahealth workers dzokuzvidzivirira. Hapana mishonga yekurapa. Saka kugadziriro yacho yongoti muti taane ma4 walls okuisa vanhu pasina imwe gadziriro yemushonga nezvimwe zvinoshandiswa nemahealth workers. Zvagara zvichichema nemadhokota nemanesi vachiti we are incapacitated. Handisi kuziva kuti gadziriro yacho igadziriro yemhandoi uye zvingabatsire nyika.
Avanga vari vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Dare reSenate remuAmerica riri kutarisirwa kupa mutongo waro pamhosva dziri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. VaTrump vakawanikwa nedare reHouse of Representatives vaine mhosva mbiri dzekutyora mitemo yenyika. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica, amai Danai Maluwa, vanoti vari kuona bato remaRepublicans richihwinha pavhoti yanhasi yekuti vaTrump vasabviswa pachigaro. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amai Maluwa kuti tinzwe maonero avo.
Ma Republicans ndiwo vane simba vane mavhoti acho ekuti pasewe chinoitika president vacho akuitwa zvichabudirira nokuti vamwe mai vakavatoti vachabatsira kuti fight against the vote vati vari kuchinja vhoti yavo. Ma Republicans vari kubvuma kuti hongu president vakakanganisa maitiro avakaita asi havana kuchikora mutemo saka hapana chikonzero chekuti vangabviswe pachigaro. Kana vakuitwa zvinongoreva kuti hapana nyaya asi zvinongozoratidza kuti mapato mairi aya aita kuti nyika yapasanuka pakati nepakati. Vari kumarepublicans vari kumarepublicans vari kudemocratic party vari kudemocratic party havasi kudyidzana saka dai zvanga zvaita kuti vanhu vabatane zvichipera president vatonge nyika maelections aitwe tizoona kuti ndiani asatungamira gore rinouya.
Tinoona zvakare ivo vaDonald Trump hatina kumboona vachitaura nezvenyaya yeimpeachment pane State of the Union address yavo nezuro tichitarisa kuti vhoti iyi yekuti vabve pachigaro kana kuti kwete iriko nhasi zvingareve izvi.
Ndofunga vanga vakapiwa nemaadvisa vavo kuti vasataura nezuro nekuti State of the Union is the state yekuti nyika yakamira sei vachitaura nezveekonomi sezvo munhu ari kuda kuzovhoterwa futi gore rinouya vanga vachingoda kuti vangopa speech inoenderana nekumira kumamiriro akaita zvinhu munyika not state yepolitics.
Munoona kunge Zimbabwe ingadzidzei pane zvatiri kuona zvichiitika kuno izvi.
Zimbabwe inofanira kudzidza kuti politics is not personal. Nyika haisi yemunhu, inyika yevanhu. Saka vanhu vanofanira kuti vatonge vachiziva kuti nyika first ndivanhu second. Saka zvinhu zvese zvavanofanira kuita vanofanira kuti zvinobatsira kuvandudza upenyu hwevanhu here kana kuti zvinoita neupenyu hwevanhu zvirambo zvichidzinyirirwa not kuti vaserving self interest but vave vanhu vanoda kuti vatarisire kuti ramangwana upenyu huri kuvandudzwa here, ramangwana richachinja here. Ndofunga vanhu vakanyanyonzwisisa kuti simba riri mukuvhota. Kana vanhu vavhota paresults acho ozopiwa ari fair.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica, amai Danai Maluwa vachitaura vari parunare muMaryland naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Madam Speaker, the President of the United States.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatura mashoko kunyika yavo etatu kubva zvavasarudzwa kuve mutungamiri wenyika kana kuti Third State of the Union address vari mudare reparamende yepasi kana kuti Representatives muWashington DC vachichingamidza nhengo dzeparamende pamwe nemaseneta vanga vari kudare pamwewo nemudzimai wavo nezvizvarwa zvose zveAmerica. VaTrump vati mukati menguva pfupi vakakwanisa kuparadza maonero ekuti America iri kudzikira uye varamba kudzikisirwa kweremangwana reAmerica.
In just 3 short years we have shattered the mentality of American decline and we have rejected the downsizing of Americans.
Mukati memakore matatu chete takwanisa kubvisa pfungwa yekuti America yave kudonera pasi. Tiri kuenderera mberi nemafambiro anga asingafungirwe nevakawanda munguva pfupi yapfuura.
Mutungamiri weAmerica atiwo muono wavari kuzoburitsa unoratidza kuti vari kuvaka sei nyika ine budiriro inokunda dzimwe dzose pasi rose.
The vision I will lay out this evening demonstrates how we are building the world's most prosperous and inclusive society, one where every citizen can join in America's unparalleled success.
Muono wandiri kuzoburitsa manheru ano unoratidza kuti tiri kuvaka sei nyika ine budiriro inokunda dzimwe dzose uye inopa mukana vanhu vose vanenge vari mairi.
Panyaya yeupfumi hwenyika vaTrump vati kubva pavakapinda pachigaro chemutungamiri hwenyika vakashanda zvakasimba kumutsiridza upfumi hwenyika yavo.
The unemployment rate for African Americans.
Urombo pakati pevanhu vatema vemuAmerica vechirudzi chechiHispanic uye vekuAsia waderera zvakanyanya zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica.
Vatiwo huwandu hwemadzimai apinda mabasa wasvika pazvikamu 90 kubva muzana pasi peutongi hwavo. Panyaya yekutengeserana neChina, mutungamiri weAmerica ati mazuva mashoma adarika vakanyorerana chibvumirano chitsva nenyika iyi icho chichachengetedza vashandi vemuAmerica. VaTrump vatiwo mukuchengetedza rusununguko rweAmerica vakadira mari yakawanda kumauto enyika yavo kuburikidza nekuumba boka remauto idzva rinorwa hondo dzinosanganisira dzezvitundumusere musere. Vati America inofanirwa kuve nzvimbo inogara zvizvarwa zveAmerica zvinochengetedza mutemo kwete makororo. Bato rinopikisa reDemocratic Party radoma gavhana veMichigan amai Gretchen Whitmer kuti dzipindure mashoko avaTrump.
Congressional Democrats have presented proposals to keep us moving forward. But President Trump and the Republicans in the Senate are blocking the path.
Zviri nyore, maDemocrats ari kuedza kuti utano hwenyu huve nani. MaRepublicans muWashington ari kuedza kuutora.
Bato iri radomawo amai Veronica Escobar, vanoemiriri wedunhu reTexas muParamende, kuti vapindurewo mashoko avaTrump aya murimi rweSpanish. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University, kuOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha, vanoti mashoko avaTrump mashoko anga akanyanyonangana nenyaya dzebudiriro muAmerica.
VaTrump vataura mashoko makuru chaizvo, mabasa ari kuita musangano wavo zvanga zvichiratidza kuti zvanga zvisingafarirwi nerimwe bato ramaDemocrats. Papa chiratidza sokuti pane kukonana kwakanyanya kuwanda chaizvo chaizvo, asi vataura zvakawanda, saka vava vachiuchirwa maoko chaizvo ruzhinji zhinji navanhu vomusangano wavo, nokuti vataura zvinhu zvikuru chose tisingazivo kuti vaya vanozondotarisisa kuti zvataurwa zvacho zvechokwadi here, vachazoonawo zviri zvechokwadi here kana zvisina kunatsomira zvakanaka.
Panyaya yekuti vaTrump havana kutaurawo Africa, Professor Masocha vanoti
havasi kunyanyisa kutarisa ukama hwavo nedzimwe nyika, nokuti pavakapinda pakutonga vakapinda vachiti muno muAmerica ndivo zvavachakudziridza, pavaiti America first. Ndosaka vasiye vanaAfrica kana nyika dzino ushamwari chaivo chaivo hwakadzama neAmerica dzakaita sana Britain, havana kunge vadzitaura idzodzo.
VaTrump vapawo mubayiro wenyika wePresidential Medal of Freedom kuna vaRush Limbaugh, avo vari kurwara negomarara rechiropa. VaTrump vatura mashoko avo panguva iyo vari kutongwa vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo, pamwe nekuzvidza dare reParamende kana kuti impeachment. Urongwa hwekuda kuvabvisa pachigaro uhu hwakatangwa nedare reParamende yepasi gore rapera, muno wendimo mavatura mashoko avo vari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri weMalawi vaSaulos Chilima vatotanga kugadzirira kutsvaga rutsigiro musarudzo dzichaitwa zvichitevera kuraswa kwakaitwa zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Mutungamiri wenyika iyi waPeter Mutharika vari kuramba kutambira mutongo wedare reConstitutional Court uyu vachiti sarudzo itsva hadzifanirwe kuitwa. Dare remuSouth Africa rabuditsa magwaro ekusungisa vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma, zvichitevera kutadza kwavo kuenda kunomira pamberi pematare edzimhosva kuitira kuti vatongwe nemhosva dzeuori dzavari kupomerwa. Mumakore maviri apfuura, vaZuma vanonzi vakaita zvose zvavaikwanisa kuita kuitira kuti vasatongwe nemhosva dzekuita zveuori apo vaive mutungamiri wenyika. Muchirongwa chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana-siyana emunyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika kuShurugwe mudunhu reMidlands. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo kwakanaya mvura mazuva mashoma pfuura mudunhu reMidlands, vamwe vagari vekuShurugwe vanoti havasina tarisiro yegohwo rakanaka sezvo mbeu dzavo dzakatsva kare nezuva. Varimi vange vachichema-chemawo sezvo zvipfuwo zvavo zvange zvofawo nekushaya mafuro uye mvura yekunwa. Amai Martha Mashayamombe vanoti mbeu yakafira pasi uye havakwanisi kudyarurura sezvo iri kudhura.
Hakuna chinhu zvakapfuta, hakuna kana pekutangira, hazvimiri. nere hazvito sumuki zvoda kuti tidowane gombe kuti wane kudzvara kuti patsvamhene kana mwari vakatsunungura kuti pamvura
izvi zvatsinirwaona va Brighton Sakala avo vanoti okunze kwekunge vawana rubatsiro rweimwe mbeu zvinenge zvakona n'anga murapo achida
zvinoda kuti deta wana mbeu tarima kutsva tikarima kutsva towana kudaro
Vamwe vanhu vakatarisana nenzara vari kumazviwa kuzvishavane uye vanoti havana chavari kutarisira pagore gore rino sezvo mvura yakanonoka kunaya vanoti raramo yavo vave kutarisira kubva kumasangano anopa rubatsiro akaita seWFP vamwe vechidiki mudunhu remidlands vave kutopona nekuchera goridhe kunyange hazvo nyaya yekudeuka kweropa munzvimbo dziri kuwanikwa goridhe iri iri kupa kuti vamwe vashandi vakabatira hana mumaoko kunze kwekupiwa chibage vanhu vari kupiwawo mupunga nehurumende uyo wakabva kuchina asi nyaya yeuori pakugoyewa kwechikafu mudunhu iri inenge iri kunetsawo svondo rino nhengo yeparamende yezanupf yegokwe sesame vagodon chanda nakanzura weward 13 amai georgina chirongoma vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuita zvouori panyaya yekugoverwa kwemupunga mbeu nemafetiriza vanhu vemumadhorobha ari pedyo negweru uye nzvimbo dziri pedyo vatarisanawo nenzara sangano riri kupa rubatsiro reWFP rinoti riri kupa mhuri zviuru zana mumadhorobha rubatsiro rwechikafu izvi zviri kuitwa mumatunhu masere vanhu vanenge vachipiwa bhinzi chibage uye mafuta ekubikisa asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumidlands vaabiot maronge vakaudza bepanhau reherald kuti vachiri kuita tsvakurudzo yekuti vanhu vangani vari kuda rubatsiro rwakadai dunhu remidlands rakaitawo dambudziko rekufa kwemombe dzinodarika zviuru zvitanhatu nekuda kwenzara iyi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze zvakakosha kuti varimi vadiridzire mbeu dzavo sezvo mvura yekunaya yaiva kunonoka kana kusauya dzimwe nguva vaeric muzamindo imwe nyanzvi munyaya dzekurima vanoti zvakakosha kuti varimi vatsvake mari yekuisa madiridziro
nokuda kwekuti mvura haisi kunyatsonaya zvakanaka zvakakosha kuti varimi vange vachitanga nyaya dzeirrigation mumabasa avo
asi varimi vakataura nestudio 7 vanoti havana zvikwanisiro zvekuti vaise madiridziro aya sezvo vasingatokwanisi kana kutenga fetiraiza chaiyo sangano rezimbabwe national statistical agency kana kuti zimstat rinotiwo varimi vakawanda munyika kusanganisira vemapurasi makuru havasi kudiridzira kunyange hazvo mvura isiri kunaya zvakanaka vachitaura zvakabuda mutsvagiridzo yavakaita muna 2017 inonzi zimbabwe smallholder agricultural productivity survey mukuru mubazi rezimstats rinoona nezveongororo vagron chirongwe vanoti zvikamu zvitatu kubva muzana zvevarimi vemapurasi makuru kana maa1 farms ndivo chete vari kurima vachidiridzira vachirongwe vanotiwo pavarimi vekumamisha chikamu chimwe kubva muzana chete ndivo vari kudiridzira
1.3% yevarimi vari kumacommunal lands yakanga ichidiridzira minda yavo ne 2.9 kumaa1 farms yaidiridzira minda yavo
vachirongwe vanotiwo tsvakiridzo yavo yakaratidzwa kuti varimi vazhinji vemapurazi madiki kana kuti small scale commercial farms havana magwaro anoratidza kuti minda ndeyavo asi vachiti varimi vanosvika zvikamu makumashanu nezviviri vemapurazi makuru maa1 vane magwaro aya kunyange hazvo vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe vari kuda rubatsiro rwechikafu WFP inoti iri kubatsira vanotidarikei mamiriyoni mana chete uye mamwe masangano akaita seRed Cross achibatsirawo vamwe pamwe chete nehurumende ndakamirira Studio 7 kuShurugwi ndine Rutendo Mawere
ZANU-PF yabvisa pachigaro nhengo dzayo nhatu dzevechidiki dzinoti vapupurai togarepi valouis matutu navagodfrey tsenengamu zvichitevera kupomerwa uori kwakaita vatatu ava ndinodzokorora zvichitevera kupomera uori kwakaita vatatu ava vamwe vakuru vakuru muzanupf kusanganisira mukuru wesakunda holdings vakuda kwasheta gwirei zanupf inoti vatatu ava varasa gwara remusangano Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nevakafanira kubata chinzvimbo chemunyora anoona nezvekufambiswa kwebasa pamwe nekuburiswa kwemashoko mubato iri vaPatrick Chinamasa mushure memusangano wePolitbureau yebato iri nhasi. Vatogare pina vamatutu avo vange vari nhengo dzePolitbureau varasikirwawo nezvigaro zvavo mudare iri, uye imwe nhengo yevechidiki vatendai Chirau ndivo vapuhwa matomu kuti vasanobata chinzvimbo chemunyori wevechidiki muPolitbureau chinove chinzvimbo change china vatogarepi. VaChinamasa vati Politburo yatora dano iri mushure mokunge yamboyambira vatatu ava, mushure mokunge vataura mazita evanhu vakawanda gore rapfuura vachiti ndivo vaiita zveuori.
This indiscipline within the party will not be tolerated, and as such the following decisions were made. Comrade Pupurai Togarepi, who was serving as the secretary of the Youth League at the pleasure of His Excellency the President and First Secretary Comrade E.D. Mnangagwa, with immediate effect ceases to be the secretary of the Youth League. As such, he is no longer a member of the Politburo, but he retains his position as a central committee member.
Asi vaChinamasa vati vatogarepi vacharamba vachikokera nhengo dzedare reparamende. Vati vamatutu navatsenengamu vabviswawo pazvigaro zvavo muYouth League kwegore, uye kana gore rapfuura vanogona kukwikwidza zvigaro muYouth League. Vaviri ava vanziwo vaende kunodzidziswa gwara remusangano kuchikoro chemusangano chinodzidzisa gwara iri cheHerbert Chitepo School of Ideology.
The Politburo also directed that during this period the two comrades Matutu and Senengam should undergo a compulsory ideological orientation course for 3 months at the Herbert Chitepo School of Ideology.
Hatina kukwanisa kubata vatogarepi, vatsenengamu na vamatutu kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nemusi wemuvhuro vatsenengamu na vamatutu vakadoma muzvina bhizimisi vakuda kwashita gwirei vaBilly Rottenberg navatafadzwa musarara sevamwe vevanhu vari kuita uori munyika uhwo vakati hwave kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Vaviri ava vakati vaiziva kuti pane zvaizoitika kwavari vakakurudzira veruzhinji kuti varwise uori munyika. Vatagwirei nekambani yavo yesakunda vakapiwa basa nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture, kwozoti vaRottenberg ndivo vega vakapiwa rezenesi nehurumende rekugadzira ethanol iyo inosanganiswa nemafuta emotikari. Vamusarara avo vanotungamira sangano revanogaya Chibage vakapomerwa mhosva yekukonzera kushayikwa kweupfu munyika nenyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. ZANU-PF inobvisa pazvigaro nhengo dzayo nhatu dzevechidiki dzinoti vaPupurai Togarepi, vaLouis Matutu navaGodfrey Tsenengamu, ichiti vatatu ava varasa gwara rebato. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga Muzvare Mary Mubayiwa vacharamba vari muusungwa kusvika chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chanzwikwa nemusi wechishanu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chona njani mthwakazo mohle olamukela ku studio 7 ngolesithathu mhla zinhlanu kunhlolanja 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abakhokhela ugatsha lwabatsha kuzanu PF umnumzana Louis Mathutu, umnumzana Godfrey Tsenengamo loPupura iTogarepi bamiswe ukuba ngamalunga ebandla namuhla ngemva kokwethesa umcebisi kamongameli Mnangagwa amacala enkohlakalo. Sizalethulela ukuphume embikweni oqakathekileyo owethulwe ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Abenhlanganiso ezimela amalungelo kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo kobulawayo babuthanise izakhamizi banxusa lengcitshe kwezemithetho ukuze bahluzisise inguquko efuna ukwenziwa kusisekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakhokhela ugatsha lwabasakhulayo kuzanu PF umnumzana Louis Mathutu, umnumzana Godfrey Tsenengamo lomnumzana Pupura iTogarepi baxotshiwe kuleli bandla namuhla ngemva kokwetheswa umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei amacala enkohlakalo. UTsenengamo lo Mathutu batshele intatheli zindaba ngomvulo ukuthi uTagwirei kumele abotshwe ngoba enguye ingqungquthela ebulala umnotho weZimbabwe ngenkohlakalo. Vethe senjalo umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Musarara lo mnumzana Billy Rottenberg owenkampani yeGreen Fuel amacala afanayo. Kodwa inkokheli yeZanu PF ithethe isinqumo sokumisa uMathutu loTsenengamo ukuba ngamalunga ebandla okomnyaka udaba lwabo lusacwayisiswa emhlanganweni wedale leZanu PF Politburo oqhutshwe namuhla. Leli dale lithe ngokwethesa umnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala uMathutu loTsenengamo batshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Lithe lanxa lingavumelani le misebenzi yenkohlakalo kalisoze livumele amalunga ebandla esiyanga nxanye. Kusenjalo umthethwandaba we-High Court namuhla wethule isinqumo sokuthi umkamsekeli kamongameli welizwe uMary Chiwenga kamelanga abuyele endlini lapho okuhlala khona umyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngoba lokhu kungafaka impilo kaChiwenga engozini. Umahloli uJustice Kwenda uthe njengomuntu owetheswa icala lokuzama ukubulala uChiwenga akwenzi ukuthi uMbayiwa ayehlala laye. Ngokunjalo uthe kumele ahlale endlini kanina eGlenlawn amacala akhe eze ephele ukuthoniswa. Kudaba lokucela kwakhe ukukhululwa ngemali yesibambiso kwelinye njalo icala umahluli uthe uzacwayisisa isicelo lesi ethule isinqumo sakhe ngolwesihlanu. umbayi wabotshwe okwesibili ngomgqibelo esetheswa icala lokuhlankala umlizane wabantwa bakhe.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule umbiko wakhe ophathelane lesimo selizwe owe State of the Union address izolo. Wazichaya isifuba esithi phansi kombuso wakhe uzulu sephila ngcono ngoba edale imisebenzi ebangele ukwehla kobuyanga. UTrump wethule amazwi la phambi kwedale lephalamende kulokufuthelana okukhulu phakathi kwakhe losomlomo wedale unkosikazi Nancy Pelosi ongowebandla eliphikisayo elamaDemocrats. UTrump wale ukuqhawula uPelosi kwathi uPelosi laye wadabula amaphepha abelombiko kaTrump abantu bonke bebukele. UTrump uqale ngokuzincoma esithi eminyakeni emithathu esembusweni usevuselele umnotho wahlenga labantu abaningi phakathi kobuyanga njalo wasungula imisebenzi athi yayidilizwe nguhulumende kamongameli Barack Obama.
Jobs are booming, incomes are soaring.
Imisebenzi iyanda, imiholo yabantu iyakhuphuka. Ubuyanga buyehla, ubugebengu labo buyehla njalo ilizwe lethu selihlonitshwa njengakudala.
America's enemies are on the run.
Ucele njalo amalunga edale lephalamende ukuthi ethule umthetho oyehlisa intengo yamaphilisi ngoba edula kakhulu.
I'm calling for bipartisan legislation that achieves the goal of dramatically lowering prescription drug prices.
Ngikhuthaza amalunga edale lephalamende ukuthi aphume lomthetho oza kwehlisa intengo yamaphilisi. Umongameli Trump usole njalo abantu abangena kwele Melika ngaphandle komthetho esithi abanye babo yizigebengu ezidala amacala agoqela ukubulala.
Just 29 days ago, a criminal alien freed by the sanctuary city of New York was charged with the brutal rape and murder of a 92-year-old woman.
Kulesigebengu esasikhululwe lidolobho leNew York esabotshwa sethethwa icala lokudlwengula lokubulala ugogo oleminyaka engu-92.
His victim.
Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika ababukele umbiko kamongameli Trump. Omunye wabo ngumnumzana Gary Twala Jackson yena ohlala edolobheni leTexas.
Uze wanikeza izibonelo ngezigameko ezimbi ezenziwa ngabantu bokuza ngapha kodwa akazange wawuvula ngamanyala ayenziwa ngabantu balapha abazalwe bakhulela lapha kwele America.
Uthembise njalo ukufaka imali enengi emakolishini lasemanyuvesi abantu abamnyama ukuze bathole imfundo ephezulu bapase. Ubona lokhu kumtholela usekelo yini abantwini abamnyama kuyiwa nje kukhetho ekupheleni komnyaka?
Cha, angikubone lokhu kumtholela abantu.
Omunye njalo obebukele ngumnumzana Dan Moyo yena ocubungula ezombusazwe.
Ubekampena, ubekhulumela ibhesi yakhe. Kukhona kodwa obekungamnandanga ngoba sibone uma efika uNancy Pelosi etuzama ukumxhawula wavele wabheka eceleni.
Abebandla eliphikisayo elamaDemocrats labo bethule umbiko wabo bephikisa akukhulumileyo. Usiba lukhulu wesabelo seMichigan unkosikazi Gretchen Whitmer uthe lanxa umongameli Trump esithi uhulumende wakhe usungule imisebenzi, baningi abantu abangelayo leyo misebenzi.
Not everyone in America has a job with health care and benefits.
Ayisuye wonke umuntu eMelika olomsebenzi omupha inhlelo zokufinyelela ezempilakahle lezinye imfanelo. Yebo, abaningi balemsebenzi kodwa bahola imali encane engeneli lutho ngenyanga. Akulandaba ukuthi umongameli Trump uthini, okukhulu ukuthi uzulu uthwele nzima.
American workers are hurting.
uTrump kazange akhulume lutho ngezwekazi leAfrika. Kazange njalo alulokothe udaba lokuthonisiswa kwakhe ngamacala agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika kanye lelokuvimba isandla sedalele Congress ngesikhathi liphenya leli cala.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Itale le Senate eMelika namuhla liza kwethula isinqomo salo sokuthi uMongameli Donald Trump akalacala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe leUkraine kukhetho oluza kwenziwa lonyaka ukuba lingcolise igama likamnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana laye. Ibandla lamaRepublicans lizimisele ukwethula isinqumo lesi lobanje amalunga ebandla lamaDemocrats esithi icala leli kalithethwanga ngemfanelo ngoba akubizwanga abafakazi. Bathi omunye olobufakazi obezimisele ukukhuluma ngalolu daba kudale leli ngumnumzana John Bolton. Yena othi uTrump wamvezela inhloso yakhe aze amise ukunikwa kwele Ukraine izikhali esenzela ukuthi livikele umhlaba wonke jikelele ukuthi selihlolisisa okwakusenziwa ngumnumzana Hunter Biden, indodana kaJoe Biden, yena owayesebenzela inkampani ephehla umlilo kagesi kwele Ukraine okuthiwa yayisenza imisebenzi yenkohlakalo. Abakubandla lamademokrats bathi kunengi kakhulu okufihlwa nguTrump besithi wasebenzisa iofisi kamongameli ngendlela engayisiyo ngokwenza lokhu. Bathi wavimba lokuthi kube labafakazi edale leHouse of Representatives elalihlolisisa lokhu akwenza kwele Ukraine. Abanye abakubandla lamaRepublicans bayavuma ukuthi uTrump wenza ukungekho emthethweni lobanje besithi kabasoze bevotele ukumsusa esihlalweni. Bathi icala leli kalisungulwanga kuhle ngamaDemocrats. Wakhokhela idale leHouse of Representatives njalo ekubandla lamaDemocrats unkosikazi Nancy Pelosi lomunye wakhe kusenethu umnumzana Chuck Schumer. Labalandeli bebandla leli abanengi baya kuphikisa lokhu. UTrump uthi okwenziwa ngamademocrats kufana lokudinga umthakathi libalele. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo ohlaziya ezombusazwe.
Ye masikhangela ama-numbers abalawo ama-Republicans ngoba kuzoya ngokuthi ola bantu abaningi ngubani, and siyazi ukuthi Senate i-controlwa ngama-Republican balama-members awufika u-57 compared to ama-Democrats. So ukuthi ama-Democrats aza akwanisa ukuthi babuthane bakwanisa ukumhlosha uTrump kuzomele bawine ama-Republicans amaningi kakhulu, and akutshengisi ukuthi kunjalo, asikaboni lutho olutshengisa ukuthi kungenzeka khona lokhu ukuthi ama-Democrats angathola amanye ama-Republican senators ukuthi bavote labo ukuthi uTrump akhitshwe esihlalweni.
Siyabona njalo-ke ama-Democrats ayifuna ukuthi kube labafakazi kodwa usayenziwanga konke lokhu. Ngakho-ke nxa besithi kalacala kuyabe kusijoni khonokho.
I think khona lokhu ukuthi abafakazi ama-Republican avotele ukuthi kungabi labafakazi khona ngokwakho kuyatshengisa ukuthi hhayi vele ngempela mpela abazimisele ukuthi axoxe phambi umsebenzi. Kodwa esikubonayo ukuthi ama-democracy kakhulu ayagcizelela ukuthi yona lolu daba lokuthi bangavumi ukuthi kube labafakazi khombisa ukuthi kukhona uTrump akufihlayo, kusho ukuthi ngezinye indlela ulecala alenzayo angafuni ukuthi laziwe umphakathi. Ngoba bathi ma ngabe bengelacala ngabe ebengeke adle or alise abafakazi ukuthi babuye, ngoba ma ungelacala olacale usesaba. So ngezinye indlela ama-democrats ayakusebenzisa wona lokhu ukugcizelela ukuthi besi-right thina ukuthi umuntu lo lecala, ngoba nakhu liyabona uyali ukuthi kube lobufakazi.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Abinhlanganiso ezimela amalungelo kazulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo kobulawayo babuthanise izakhamizi lengcithi kwezemithetho ukuze bahlaziye kabanzi inguquko efuna ukufakwa kusisekelo sombuso ngabebandla lezanu-PF. Kubika uBathabile Masuku.
Embuthanweni walamhlanje kuvele ukuba kukhona okuhle lokubi kulinguquko efuna ukulethwa ngumthetho weConstitutional Amendment Bill. Iningi likaZulu lisithi ababusayo yibo abaphiwa amandla amaningi kulinguquko, hathi izifiso zabaningi. Omunye wabakhulume embuthanweni lo oligqwetha njalo engomunye wabasekeli bomkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDCA, umnumzana Welshman Ncube, uthi okuhle ngalinguquko kulutshwane.
Ngani kuhlanyana yikuthi i-representation yabo mama ade kumele iphele ngo-2023 e-parliament izaqhutshekiswa isiya phambili for another iminyaka eminye elishumi 10 years to 2033. Then okunye ngathi kuhle ukuthi hayi kube le provision ukuthi abontanga labo banikwe ama-seat angu-10 e-parliament.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Research Institute of Zimbabwe, i-PRIZ, umnumzana Gordon Moyo, uthi uhulumende akumelanga agijimele ukuguqula isisekelo sombuso engakaqondisi imithetho engaphansi kwaso.
I-Constitution yeZimbabwe eyayenziwa ngo-2013 kwakufanele kwenziwe i-realignment zama-acts of parliament. Lokho silama-acts of parliament amadala, amanye ngawe-Rhodesia ka-Smith ama-1930s. Uhulumende kumele athathe isikhathi athi realign imithetho yephalamente yonke alandele i-constitution engakaqalisi ukugambela isudo entsha. Kanti ungathenga isudo entsha iqale ngokuyigambela njani?
Unkosikazi Latricia Mumba oligqwetha njalo engomunye okhulumele zakhamuzi uthi kuyadingeka ukuthi uZulu asukume avikele isisekelo sombuso.
Ama-amendments lawa asibisela emuva konke kade sesikwenzile ngokuya phambili nge-constitution ka-2013 sesikubisela emuva. Theba sesibuyela ku-situation okwakuthi u-president nguye owayeyi-center of power instead of ama-principles esithi yi-separation of powers. Kuzayenziwa ama-parliamentary consultations lapho abantu ababe bethunywe nguhulumende ukuthi bezoconsulta with the public. I-public kuyabe kumele labo bephume bebuye kuma-meetings lawo bekhulume imbono yabo.
Omunye wabaqoqela umhlangano engumqondisi we-Women's Institute for Leadership Development, unkosikazi Samkeliso Khumalo, uthi baqoqela umhlangano ngenjongo yokunikeza uZulu ithuba lokuthola ulwazi ngalokho okwenziwa nguhulumende.
Sibone kufanele ukuthi sixoxisane ngodaba lwe-constitution amendment le esithebuliwe ukuthi at least uZulu abekwazi ukuthi kathi kumemetheni ku-amendment leyi uZulu aziswe ukwenzela ukuthi labo bathi nxa ma-MPs ebuya bezoxoxisana labo baphatheke belolwazi ukuthi kanti kumenyethweni ku-amendment le.
Umhlangano lo wenzelwe edolobheni lakobulawayo e-Small City Hall, njalo iningi likaZulu lalabo abebekhulumisana loZulu lithi ukutshintshwa kwesisekelo sombuso akumelanga kuvunyelwe imithetho yelizwe ingakalungiswa. Abanye njalo bathi lokhu kufana lokuthungela izigamba empahleni entsha. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Tumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318, ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kuhlandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosazana Kimberly Bebe ohlala eBilitane. UMabebe usebenza kwezempilakahle njalo sixoxa ngegciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abaphose bafike kumakhulu amahlanu 490 kwele China. Leli gciwane selihlasele inkulungwane lenkulungwane zabantu njalo kwamanye amazwe agoqela eMelika leBilitane. UMabebe uthi lanxa esuthiseka ukuthi eleBilitane lilalo ikhono lokwenqabela leli gciwane, kaboni eleZimbabwe lalo lisenelisa ngomumo osezibhedlela.
Ya igciwane leli le-coronavirus ngade ngibala lapha kunews ze-BBC besithi kufunakala imali engange 1.6 million pounds ukuthi be-develop i-vaccine. And so far lapha e-UK ukuthi bale mchina le-equipment ephezulu ukuthi vele ama-diseases angikhona bayahle bawa-controle engamemetheki. So already abantu bangikhona bayabafaka kwendawo ezifihlekileyo ukuthi abantu bengaphumi besabahlola ukuthi balalo lona lelo igciwane. So lapha elizwe leli inotho yalo iyalivumeli ukuthi nxa kungaba ligciwane bayehle begijime khonapho khonapho behle bezame imizamo ukuthi igciwane linaleli lingamemetheki.
Ekhaya uhulumende uthi kulabantu abangafika amakhulu amahlanu abake baba semazweni lapho okulegciwane leli. Ngokunjalo uthi abezempilakahle bahamba ezindlini zabantu laba nsuku zonke ukuyabahlola. Ungathi yindlela eqondileyo na leyo engenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane?
Bayirayithi vele abantu bona laba kumele bebehlala ezindaweni ezinjengethiwa ngama-infectious diseases controlled area, ukuthi umuntu uyavalelwa kuwodi engavunyeli ukuphuma abehlolwa khonapho. Lokhu kokuthi bebe besiyahlolwa ezindlini kunzima ngoba ngiyokube kwazi ukuthi umuntu yena lo uyasuka aphume yini kumbe ayesitolo ukuyathenga something. And into ekhona yokuthi sebethestile yini abantu bona labo bathole ukuthi bale gciwane yini lona leli le-corona kumbe bayikucaba ngela amafigures abo how accurate are they. Lapha eEngland umuntu bayahle bemtheste khonapho nxa bemcabangela ukuthi ulama symptoms uyahlahamba esibhedlela bemtheste behle bebona ukuthi ulalo igciwane kumbe ngalalo. Kodwa lokho kweZimbabwe kulama facts and figures yini kumbe ngokucabangela.
Njengomuntu osebenza kwezempilakahle ubona angani lapho abaza kwenelisa ukwenqabela leli gciwane bathole umuthi wokulelapha liyabe selidale umonakalo onganani?
I think kuya ngokuthi ilizwe lelizwe likubamba njani nalowo mkhuhlane, ngoba ngabona la that day World Health Organization sebeyenze ukuthi umkhuhlane lo ube yi-global health issue. So lapho into ezahluphayo ukuthi amazwe angelamali okukwanisa ukuyenza imithi yokuthi benqabele igciwane leli yibo abazathwala nzima kakhulu. Kodwa amazwe lawa ale mali abale mithi ephambili nemitshina-tshina yonke yona le yokuhlola ephambili yibo abazeyinilisa ukuthi igciwane leli bengani bayalimimethisa. Iproblem yona leyo yokuthi ama-African countries anjengaweZimbabwe ama-government ethu ayehluleka lokudila lezinto ezinye ezincane nxa sekule gciwane elingaka kulusizi kakhulu. And it's worrying because yazuza ukuthi baza kukwanisa yini na.
Unkosazana Kimberly Bebe isizalwane seZimbabwe esisebenza kweleBilitane. Kusenjalo ikomiti eholwa ngabaphathintambo bakahulumende ibikwa ibithe kwaqa namuhla ntambama eHarare icubungula indlela zokwenqabela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus leli lona eliqhamuke kwele China kumaviki ambalwa edluleyo. ugatsha lwezempila kahle luthi abazatholakala beleciwane leli bazasiwa esibhedlela seWilkins leseBeatrice Infectious Disease Hospital eHarare ngesiphangiphangi. Ngaphambilini kwalomhlangano, umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uhlangane lesiphathamandla sikahulumende weleChina ehofisini yakhe eHarare becubungula indlela zokuvikela ukusabalala kwaleli gciwane eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yabulawayo Progressive Residents Association. Waqala ngokumbuza ukuthi kambe abantu makhaza balolwazi ngegciwane leli na?
Abantu bakobulawayo lezindawo ezisabulawayo ulwazi abalalo ngecoronavirus le baluthole emafonini. Akukacaci kuhle ukuthi uhulumende usebenze imizamo bani ukuze abantu babe lolwazi. Ngoba sokumele ungathi asikhuluma ngalesi sikhathi mhlawumbe ezikolo ngabe sokube le mikhankaso ezwayo sibili, ngoba lapho kungaba lohlupho khona ngoba abantwana babe bebaningi nesikhathi sinye ezikolo. Sikhangele futhi lokuthi kumele ukuthi nxa abantu befike ezibhedlela baboniswe ngalowo mkhuhlane banike ulwazi kuzo zonke nje indawo besigangane ukuthi ngabe kuyakuthi sokufika lesi sikhathi uhulumende sethe wakhankasa kakhulu. Kube le mlayezo enjalo izimo ezitolo nxa abantu befika bezothenga babone ngisho kule nto enjalo ngenxa yokuthi umkhuhlane ubhakha kakhulu nxa abantu bethe bayabaningi ngasikhathi sinye endaweni eyodwa.
Ngokubona kwakho isimo esisezibhedlela kanye lamaklinikhi ecouncil akobulawayo, ubona ingani engenelisa yini ukulwisana laleli gciwane?
Sikhuluma nje kathesi ngithemba siyakunanzela ukuthi izibhedlela zethu for isikhathi eside kathesi odokotela abaningi kabakho, njalo ungahamba ezibhedlela amanesi akasebenzi kuhle ngoba lokhu besanikana amathuba okusebenza kathathu for 7 weeks. Okungenzakala ukuthi mhla ungaqhamuka igciwane le-coronavirus lifike lisabalale kuleli lizwe, singahlangana lohlupho olukhulu ngoba kasenelisi ukuthi selathi umkhuhlane vele esilayo kwakhathesi. Kwathi uma ungase ufike waba lalowo menetha ngesikhathi esifitshane. Ngokubona-ke njengenhlanganiso esikunanzelayo ukuthi kusamele ukuthi uhulumende ngezibhedlela zonke njezekhansili zilungiseyile sibilokuzwayo, ngoba kungenzakala sithi kakukangenelizwe njengoba kathe sizokukhulunywa ngokuthi bakhona abantu prophet abangaba ngamakhulu amabili kusiya phezulu abalokhu besananzela ukuthi bangabe bengelawo kumbe bengelawo. Kungenzakala ukuthi baningi kumbe bakhona asebelawo vele, kungaba lohlupho olukhulu kakhulu ngoba izibhedlela zethu kwakhathesi zisakhula azikami kuhle. Ngingasikhuluma ngezemithi azikami kuhle, ngingasikhuluma futhi ngokuthi abantu abasebenza ezibhedlela baningi okunganani, njalo bakhona yini odokotela ngolo kugcina bengani thiwa badonsa inyawo.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwa ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba bengelamali yokuthenga leyo mpahla. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Sinandelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifaye ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ezithengiswa ko-Edgars yabe sisho ukuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifaye ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetheliswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokekile ugqokeke. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sabenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini. Singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini ngamakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi igqoke, so yizo ezilastayo, yizo ezigcinde, yizo ezihlala isikhathi eside. Asila-allowance yempahla njengabonesi, ungananzelela onesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba beze-TF balabo-uniform allowance izinto ezikathulo banikimali ukuthi bathenge. Thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kwabo-topics labo Edgar izindawo power cells ukuthi thing othisha somele beye kokhotham ukuthi bekwansi ukuthenga impahla zonke emsebenzini and you think that's not right for professional
kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa
xa ungena ko-edgars isigqoko somuntu ongumama athi esingama-600-700 bond
unkosikazi nokuthula hlabangana ngowe-PTUZ kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo